amai matutu vashaikira kumba kwavo muHarare nhasi mangwanani mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Amai matutu vange vari mutevedzeri wemunyori weboka reWomen's League uye vakadomwa semumwe wemasenata ematoreland north musarudzo dzichangopfuura. Gore rapera amai matutu vakadomwa nevaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe kuve gurukota redunhu rematoreland north mushure mekunge vamboitwa mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko mugore ra2015. Amai matutu vakamboshanda zvesagavhuna wedunhu rematoreland north kubva mugore ra2005 kusvika 2013 uye panguva iyi pakaita mutauro wakaipa pamusoro pavo mushure mekunge vagara pane imwe hotera iri muvulawayo kwemwedzi yakawanda pane kuti vanogara kulupane rinova guta redunhu rematoreland north. Kuita uku kwakashorwa nevakawanda zvichinzi kwaive kutambisa mari yehurumende. Nhengo yecentral committee yebato rezanu pf uye vakambove mumiriri wemupopoma mudare reparamende vajoseph chuma vaudza studio 7 kuti amai matutu vaive munhu akazvipira mukushandira bato ravo pamwe nenyika vakatiwo kushaya kwavo kurasikirwa kukuru kwebato nenyika.
Mhuri yezimbabwe nhasi ichamuka ichinzwa nhau dzakashata dzose kushakira namai vedu amai tozi ile matutu aimbovewo kambena ekumatoreland north vakambobata chigaro chihombe chokuenda icho vaise wasecretary for women affairs mubato redu rezanu pf vazorora nhasi neurombo zvikuru kumhuri kwamai matutu mhuri yezimbabwe yese tichiti isusu vatinyaradzwe namwari ndo vanoziva mashanda basa renyamai kuzorora henu murugare murigamba remagamba makara hondo yenyu.
Gurukota redunhu revulawayo amai Angeline Masuku pamwe navaabsalom Skosana vanove imwe nhengo yepolitbureau yezanu pf vati kushaya kwaamai matutu kwavo yavasingafungire vachitiwo vanoona amai matutu vachikodzera kupiwa ruremekedzo rwegamba renyika. Amai matutu avo vanga vava nemakore makumi mashanu vasiya murume vajonathan matutu. Panguva yekuenda pamhepo hapana zvakawanda zvange zvati zvataurwa maererano neurongwa hwekuvigwa kwaamai matutu. Ndakamirira studio 7 muvulawayo ndini taurai Shava.